Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesvondo. Umo zvikwata zvine mazita makuru, Capes United neHighlanders, zviri kusangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere ekaso Laga Premier Soccer League. Aya, makepekepe iri kubaka moto, asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezvehighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yeSakunda Holdings. Vateveri vechikwata ichi vari kuzhamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurayiridzwa Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava Stadium, uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzisira kutamba zvikwata zviri izvi, FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufainari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika, munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anotse maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise, FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo. Murairidzi wayo Tondera Indiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri, uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvheve mangwana zvekare. Nesvondo chikwata chiri kutungamira makundano aya, Manika Diamonds, chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondoro Ngezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yada vs Blue City Baobab. Nesondo Tenax vs Herentals Sakuba. Blue Chiefs vs Harare City Luveve. Triangle vs Wawa Gibo Stadium. Cranbourne Bullets vs Manika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.